This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pese parikutanga violence, mukwana pakaitika protest, pakatanga violence, mapurisa ndo varikutanga violence.
Veta Jamuka, Sesijikile, neve National Vendors Union Zimbabwe, voratidzira zvakare muHarare, asi vamwe vavo vachirohwa zvakaipisisa nemapurisa. Woza yoratidzira kuvulawa yechiti vana vanofanira kudzidza pachena kuzvikoro zveprimary.
Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. It has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tikupa chibage kumarura areas.
Gurukota runoona nezvevashandi pamwe nekugara kwakanaka kwevanhu, amai Priska Mfumira, vanoti hapana munhu anofanira kubhadhariswa mari yekutakurwa kwechikafu chinobva kuhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuye kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anorwisa mvungamupopoto nhasi arova zvakaipisisa sachigaro wesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS vasten zvorwadza mushure mekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nenhengo dzesangano iri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vazvorwadza varohwa zvakaomarira nemapurisa pavasvika pakamba yeHarare Central. Vakabata maruva vanga vachida kupa mapurisa vachiti mucherechedzo werudo. Vazvorwadza vange vachitiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Asi vazvorwadza vabva vaitwa kanyama kanyama nemapurisa akavasiya varere, kunyange hazvo vamboedza kutsanangurira mapurisa kuti vanga vasiri kuda kuita zvemhirizhonga.
Pese parikutanga violence, mukwana pakaitika protest, pakatanga violence, mapurisa ndo varikutanga violence. Ndo vanoprovoka kuti paitike bongozozo.
Vaenderera mberi vachiti kurova varatidziri kuri kuitwa nemapurisa kuzvidza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakaisa runyoro rwavo pabumbiro idzva remutemo yenyika rakapasiswa muna 2013.
Because president nerimwe rutivi vari kutaura kuti ndatendera vana veZimbabwe kuti you have right to assemble per section 58 in the association. You have right to demonstrate and petition per section 59. But mapurisa eZimbabwe vari kutaura kuti ano vamugabe to hell with that thinking.
Dr. Patterson Dzamara, avo vange vachiratidzirawo vatsinhira mashoko avazvorwadza vachiti zviri kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu zviri pachena.
Tiri maZimbabwe tese, kaonero, kafungiro nekaitiro kangasiyani, asi uri mukoma wangu, uri sisi wangu, uri munna wangu, uri baba wangu, uri mai vangu. Izvozvo ndo zvinofanira kunge zvakatiumbiridza nekutibatanidza.
Vadzamara vatiwo vazvorwadza vakakuvara musoro uye vange vachirapwa kune chimwe chipatara chemuHarare. Mapurisa paapedza kurova vazvorwadza abva atanga kurova vanhu panokwirirwa makombi pachargi ofisi, zvaita kuti mumwe mudzimai wechikuru akuvare musoro. Pachiitiko ichi pasungawo mumwe dzimai mumwe chete watisati taziva zita rake. Mune imwewo nyaya, sangano reTajamuka nhasi raratidzira pamahofisi eUNICEF Rijita rizikufara ni mashoko wakaburiswa nesangano iri. Ekuti vana vadiki vasashandiswe nevanhu vakuru kana pachiratidzirwa. Izvi zvinotevera kuratidzirwa kwakaitwa muHarare svondo rapera. Nevamwe varatidziri vairangarira kushayikwa kwakaita vaitaidza maragore rapera. Avo vanofungidzirwa kuti vakapambwa nevasori. Mutauriri wetajamuka vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nanamuzvina hofisi veUNICEF pamusoro penyaya iyi.
Chabuda ndechekuti tazogara pasi nemukuru weUNICEF muno muZimbabwe, tikavatsanangurira kununyuta kuri kuita rudende rweZimbabwe pamusaka pestatement yavakabuditsa, mashoko avakabuditsa. Saka vachabuditsa imwe statement musvondo rinotevera vachitsanangurira mhuri yeZimbabwe position iyoyo.
Vamukwananzi vati mapurisa anorwisa mvonga mupopoto azosarauya pamahofisi eUNICEF aya ivo vatobvapo. Mutauriri weUNICEF vaVictor Chinyama vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaita musangano nevetajamuka, asi varamba kutaura kuti vataura nezvei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo the Women of Zimbabwe Arise kana kuti Woza dzaratidzira Mbulawayo nhasi dzichiti dzinoda kuti hurumende ibvise mari dzechikoro dzinobhadhariswa vanhu dzemalevhi. Woza inoti inoda kuti izvi zviitwe panotanga koto reyekutanga mwedzi unouya. Mukuzeya nezvekuratidzira uku, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Magodhonga Mahlangu, mumwe wevakuru vesangano reWoza.
Mwana wepane kodzero kuti adzidze. And the coach is you know, one of my instruments. I got to and then because each tower is about the coach is that is nationally. And then you have to each tower is sort of Africa. We never condemned it, but I find it in Brabham. It's no room mirror. It's one of us in Mahara primary school and then it's over to secondary. Progressively, the state is supported. They are finding out even with the inner one year, it's a year in Mahara. 1991 is the one that if I one of the instruments, but that's 2 years ago, 2 years ago. 1993, one of the one that we wanted to be a man, primary, gender, secondary, or tertiary. That's why one of our demands that I was with you. I was. This is the room could need up to Patara, my lady's name is a primary. Effectively, the term of 2015. And then in secondary, Sapatara, $10, Nema Levis, $5, Achibu Motatara, anything more than that. She was a Babylon Ghana, which is the same, according to the general commentary in a terrorist obligation state, it was like my deliberate, concrete, targeted measures.
Asi sei mafunga kuita izvi parizvino takatarisa kuti nyika upfumi hwayo hwasvika kumawere parizvino.
I think ndiyo mukana wekuti chinge izvozvo, because aifunga kuti tikaramba tichibhadhara nei vasharisipesa kuti hai takarimbisa vanyizi, asi tivoona kuti haiwa panyava havana kene vanhu.
Panyaya yemapurisa maratidzira musina mhirizhonga here? Hapana asungwa here?
Hapana asungwa.
Muzvare Magodhonga Mahlangu, mumwe wevakuru vesangano reWoza, vachitaura parunare vari kuvulavayo naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Utungamiri wesangano revarairidzi vekumaruva reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ, uo uri kufamba netsoka mutunhu unoita makiromita mazana maviri kubva kumutawatawa kumaramba pfungwe kuenda kuHarare, unoti uri kuramba uchisungurudzwa nevasori pamwe nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezano PF. Inhengo yeRTUZ vaGift Siziva vanoti mushure mekunge vatiza kushungurudzwa pamwe nekutyisidzirwa mudunhu reUzumba vachipinda mamurehwa nezuro, vakasangana zvakare nevasori vakavatyisidzira pamwe nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezano PF. Vasiziva vanoti izvi hazvisi kuzovatadzisa kusiya gwaro renyunyuto mangwana pamahofisi edzidzo pamurehwa vasati vasimudzira rwendo rwavo kuenda kuHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tasangana nepamudziro rekuti tazotorwa nevakomana Central Intelligence Organization vanga achida kuziva kuti zvinyatsomboita nezvei saka ndokwatazoshera isusu leadership nevamwe eunion vatanga tichifamba nawo tichiratidza kunema pana edu zvinhu zvatirikuda kubva kuhurumende yezimbabwe saka tafamba makilomita anosvika iwo 90 something kilometers tichirifamba tine leadership yedu vazobudisa vamwe vanga vaenda kunotaura nyaya kumapurisa kuti tikazofamba tikabata nemakomana vakanga tichinga zivi uyezve tikazobata nevanhu vanga vauya vachipiwa mayupe ezanupf but zvisinei isusu tiri kukontinua tichifambira mberi nekuratidza kwetu tichienda kumuzinda iko kuHarare kwatichasiyawo petition yedu yatakasiya inofanana neyatakasiya kump kuministry kwadistrict education officer wekuzinda maranga fuka
saka pane vashungurudzwa here pamambotorwa naivo mapurisa pamwe chete nevasoria
ashungurudza dziri kunyatsoonekwa ndiye mutevedzeri wapresident anozitaidio to iye anga atori akatori ari president akabatwa zvisina maturo uyezve nenzira yatinoti iye nechirungu iharassment
saka mapurisa atichi
nyaya isati yafaira kwangoita maripoti kuti zvii zvafamba kuti ivo vachiita mainvestigation but as of now hatina any information that we have directly from vanhu vechimapurisa kuti vaichafambisa sei sezvo taita mharipoti achonaro
vanga vari nhengo yerura kuti tichazoenya navo zimbabwe vagift siziva vari parunare pamurehwa mudunhu remashonaland east nestudio 7 vanotungamira sangano rehashtag this flag pastor ivana mawarire ava vari muno muamerica pari zvino vanoti vave kumboenda muupoteri kwechinguva chiduku vachityira upenyu hwavo pamwe nehwemhuri yavo ngatinzwei hurukuro yavakaita namavelas muhlanganya uye westudio 7 muno muwashington dc
basa randafambira muamerica munomu chekutanga kusangana nezvizvarwa zvezimbabwe kuti tisimudzirane tisimbisane nezviri kuitika kumusha tese tiri kuziva kuti kumusha kwedu kuri kuda kuvakwa tazvizivawo pamwe chetewo kuti izvo hapana achavaka kana isusu tisingavaki saka inguva yekuti tisimudzirane nguva yekuti tibatane nekuti ndo zvinhu zviviri zvakakosha izvozvo
tinoona vazhinji vakange vari kushoropodza kuti aiwa pasa mawarire makatishandisa takajamuka tikaita zvese zvamambo kutaura asi pari zvino imi maenda kuamerica munotii nezviri kutaurwa nevanhu izvo
chekutanga ndechekudai izvo ndechekuti izvo handina kunge ndakaronga kuti ndirwadzise vanhu handina kunge ndakazvitarisira kuti zvicharwadzisawo vanhu zvekare asi pane zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti izvo ibasa rangu sababa vemba kuchengetedza imba yangu mudzimai vangu nevana vangu ndikatadza basa iroro hakuna rimwe basa randichakwanisa chechipiri ndechekuti basa ratiri kuita harisi rangu ndoga inoinguva yekuti nemumwe munhu umwe neumwe anga asina kubata awanewo pokubata abva asumukawo nekuti tikada kuti munhu 1 ndiye ega ari kuita basa kana kuti watakatarisira tinotadza basa racho ibasa rinorema rinoda iwewe rinoda inini
saka avo vari kubvunza kuti muchadzokera kumusha munotii nemubvunzo uyu
kuchengetedzeka kwemhuri yangu chinhu chakandikoshera ndinofunga vanhu vakawanda vanoziva zvaitika kwandiri mashoko akataurwa kwandiri nemutungamiriri wenyika uyezve nevamwe vanhu vatisingazivi kuti ndivanani vakasvika kumba kwangu nekuhofisi kwangu vakarova mumwe munhu anondoshanda kuhofisi kwangu vachitsvaga mudzimai wangu saka inguva yekuti izvo ndinyatsokubata chokwadi kuti izvo mhuri yangu yachengetedzeka kana ndodzoka kumba ndichataura asi pari zvino chokwadi chiripo ndechekuti ndichambomira
vanotungamira sangano rehashtag this flag pastor ivan mawarire vachitaura muno muwashington dc namavelas muhlanganya uye westudio 7 mumastudio edu epano pavoice of america nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare tariro tandi vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare tandi ndemumwe wevechidiki vanga vari muchirongwa chemandela washington fellowship chakaparurwa muna 2010 nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica kuzodzidziswa mabasa ebudiriro, uye gore rino kwakauya vechidiki 53 kubva kuZimbabwe. Tinokutambirai nemufaro, muzvaretandi.
Maita basa.
Muzvaretandi, tirikuona munyika mune kuratidzira kwakanyanya. Muri kuzvionawo sei?
Ndingati nofunga inguva yekuti vanhu vasvika pakuti vatswikinyidzwa zvokuti havachakwanisi kutambanuka, saka chavangosarwa nacho kwakuti vachiratidzire. Saka ndingangoti nofunga yanguva yacho yekuti vanhu vasvika pekuti chinjikakwata chinenge chakuda kuzofashukira. Saka vanhu vasvika pakuzofashukira nekuti nguva yareba vanhu vachingogununa mumwoyo mavo.
Asi muri kuona here imi kugununa kwevanhu iko kuchizounza shanduko? Nekuti tiri kuona kuti kugununa kwevanhu kwaane nguva.
Ndingati nini, kare vanhu vaingogununira mwoyo, asi izvozvi vanhu vakawana simba kana kuti vakawana shingiso yekuti vakwanise kutaura zviri kuvashungurudza, uyezve vachikwanisa kuratidzira zvinove zvinhu zvakanga zvisingaitiki. Taingoona zvinhu zvisingafambi zvakanaka, vanhu vachigununa vari mudzimba dzavo, asi izvozvi vanhu vawana kushinga kutaura kuti zvinhu zviri kuvanetsa kana kuti zviri kuvashungurudza zvinge zvichinge zvinogadzirisika. Ndiri kuona sokuti matauriro ari kuita vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe pamwe chete tichitaura nemashoko edu tichimaisa pamwe chete zvinogona kuunza shanduko munyika yedu.
Vanhu vari kugununa nawo muzvaretandi kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa, pane chavangaita here kuti izvi zvimire pamutemo?
Ndingati pamutemo takatarisa constitution yedu inodzivirira vagari vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe. Asi sekuona kwatinongoita nezvese zvanga zvichingoitika kuti constitution kunyangwe tinayo, mitemo yedu kunyangwe tinayo, haiwanze ichiwanzoremekedzwa. Saka ndingati zvakakosha izvozvi ndechekuti magweta nemacitizens vawani kwevari vanobatana pamwe chete vachiendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva kuti dzinge dzichiwanikwa dziri dzinotariswa mumatare edzimhosva dzichigadziriswa. Nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza vanhu. Saka kana vachinge vaakurova vanhu, vaakushungurudza vanhu, vanenge vari kutokanganisa basa ravanotarirwa iro kuti vange vachiita nenyika yedu yeZimbabwe.
Taitawo hurukure naPastor Ivan Mawarire vachiti vave kumboenda muupoteri. Zviri kukushamisaiwo here izvi?
Ndingati izvo hazvingandishamisi, nekuti tikaona basa ravanga vachiita, kusungwa kwavanga vachiita, vachimbonzi vakuenda kumba kwavo kuti kunotariswa kuti vane button stick here, zvinhu zvese izvi zvanga zviri zvinhu zvokuti vange vachishungurudzika. Saka ivo nemashoko avo vari kutaura, tichionazve nekutsakatika kwakaita itaidzamara, zvinhu zvokuti chero mumwe munhu akawanikwa ari anofunga kuti asvikawo pakunge achizokwanisa kutsakatiswa, anogona kutyira mhuri yake neupenyu hwake iye. Saka zvisi zvinhu zvinoshamisika, uyezve nekusungwa kwavanga vachiita zvinhu zvatanga tichitoona kuti gumo racho ranga risina kunyatsomira zvakanaka. Saka zvakakosha kuti ivo sekutaura kwavari kuita vawanikwe vari vanogonawo kuchengetedza mhuri yavo.
Toyawo imi mabasa amunoita, munoshanda nevanasikana, munoonawo here kodzero dzavo dzichiremekedzwa munyika?
Ndingati tichine basa, tingati tikatarisa tingati kwatakanga tiri makore gumi apfuura ndopatichiri, zvinhu zviri kuiti kune zvinhu zviri kushanduka mbijana mbijana, asi tichine rwendo rwakawanda rwakakura rwatinofanira kufamba kuti kodzero dzavo dzinge dzichiremekedzwa. Ndingangopese muenzaniso, last week but one pakabuda article yekuti kune vanhu mastatistics ari kuti iwo vanhu 325 vari kuwanikwa vari vanobatwa chibharo mumwedzi mumwe chete. Izvi zvinotokuratidzai kuti vana vari kushungurudzika, end kazhinji zhinji vanenge vari vanasikana. Saka tichiine rwendo rwakakura kuti tinge tichisvika pekunyatsoti vanasikana kodzero dzavo dziri kuremekedzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvaretandi nekuwana mukana wekuuya pano paStudio 7.
Ndokutendaiwo nekuve neni.
Tatenda. Gorokota runona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mfumira vanoti hurumende haisi kubhadharisa vanhu mari yekuti vapiwe chikafu, asi vakati vachaongorora kana paine masangano akazvimirira ari kuita kuti vanhu vabhadhare mari dzekutakurwa kwezvinhu. Mashoko aya anotevera kugununguna kuri kuita vanhu vakawanda kumaruwa kuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari dziri kunze ndedze kutakurisa chikafu. Munzvimbo yeWard 2 kuChegutu East, vanhu vari kugununguna kuti vari kubhadhariswa madhora nakanzura wavo, uye vamwe vanoti vari kufunga kuti zviri kuitwa ndezveuori. Hatina kukwanisa kubata vekeya vanonzi vari kushanda mudunhu iri kuti tinzwe nezvenyaya iyi padivi ravo. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mfumira.
Hakuna zvakadaro, it has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tiri kupa chibage kumarura areas, even urban areas. GMB transfer from depot to depot. Isusu ministry tibatsirwa neBDF, even my Zimbabwe Defence Forces motor zvavo zviri available zvikutransporta chibage to the distribution centers. Kana pane vari kubhadhariswa, I'll need to have it in writing so that they could and we follow through.
Tiri kunzwa kubva kunana Manicaland, iko zvino tiri kunzwawo kuti kunzimwe nzvimbo dzakaita sekuma Shonaland West kuri kutaurwawo nyaya iyo kuti vanhu
vabhadhare. I'm not aware. Zvikanga zvaonzi kuti vachenje nekuziva, but certainly that's not our policy. Saka tikataurwa kuti ndeipi nzvimbo yacho and where exactly it is. We'll investigate and take appropriate action.
Saka vanenge vachigununguna ava vanokwanisa kuenda kupi?
Kune ma district committees, kune even social welfare at district level, kune ma local chiefs, masabhuku. They know the procedure where to go.
Imwe nzvimbo yataurwa vatumira ivo tsambambozha vati ivo pane kuWard 2 kuChegutu East vari kuti kuri kuitwa izvozvo, asi vari kuti chikafu chacho chiri kubva kucare inova sangano rakazvimirira roga.
Saka naichibva kucare handina jurisdiction over care. Chinai vari kuita zvavari kuita, indiri kutaura zvehurumende. Hakuna zvehurumende zviri kunzi vanhu vabhadharise mari. Kana iri care, I can't comment on that. You have to find out. Please, unotamiswa seine care yacho.
Vari kuti ivo zviri kuitwa nemakanzura kunyanya, kwete maNGO. Vari kuti maNGO ari kungounza chikafu asi makanzura ari kuti vanoda madhora madhora.
Kana zviri zvecare, it's not government. We need to engage vanhu vecare, tonzwa kuti vari kudistributa sei, ichokwadi here. Kana iriyo polisi yavo, handigone kuti ndipindire pazviri. Maybe anenge achivabatira, I don't know, but zvegovernment that ndogona kupindira.
Gurukota rinoona nezvevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mfumira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSudan muhurumende yemubatanidzwa vaRiek Machar, nhasi vanga vachitarisirwa kutaura zvavari kufunga mushure mekupedza nguva yakareba vakawanda kubva muna chikunguru zvichiteura kurwisana kuri kuitika munyika iyi. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeAmerica kana kuti US Homeland Security Secretary vaJay Johnson vari kutarisirwa kuenda kuLouisiana kunoona kuti hurumende yavo ingabatsira sei vanhu vakaputsirwa dzimba nemafashamo emvura. Mufananidzo womumwe mwana wemusiriya anga akazara ropa anogara muguta reAleppo iro rine hondo inotyisa unonzi uri kurwadza vanhu vakawanda pasi rose. Nyaya yekushandiswa kwechisimba nemapurisa paanenge achiparadza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo inonzi nevamwe inenge iri kuwedzera zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwevaratidziri nemapurisa nezuro nanhasi muHarare. Masangano akazvimirira anosanganisira reHeal Zimbabwe Trust pamwe neboka revechidiki veMDCT vaburitsawo magwaro vachishoropodza kushandiswa kwechisimba nemapurisa mukuparadza vanhu vanenge vachiratidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia pamwe navagadzira chirumhanzu vanove vebato rezanu PF. Tatanga nekubvunza vaMahia pamusoro pegwaro ravaburitsa.
Chekutanga tinoti mapurisa anofanira kunge achichengetedza vanhu. basa rehurumende kuchengetedza vanhu venyika vanogara munyika imomo. Uye vanhu vane kodzero dzavo dzekuratidzira kana vachinge vaine zvavanogunun'una. Kuratidzira uku ndiyo nzira yekutaurira hurumende pane pavanenge vasingabvumirani napo uye zvinenge zvichivanetsa. Ndosaka zviri bumiro remutemo. Asi tiri kuona kuti mapurisa ari kunyanya kushandisa, inotori violence yaari kushandisa against vanhu vanenge vasina, vanenge vakabata maruva, havana kubata matombo, vakangobata maruva. Ndinofunga kuti kana hurumende yasimiti jairo yeudzvanyiriri yanga isingasviki pakadaro. Taisoti izvozvo kana chitanyika ine runyararo, nyika inoremekedza kodzero dzevanhu, mapurisa kana achinge aona kuti vanhu vachora mutemo vanofanira kuvasunga vovaendesa pamberi pematare edzimhosva, kwete kurova vanhu vachivhindikita vanhu kunge vari kurova mhuka. Izvo zvakaipa.
Pamusoro penyaya yerukurukurwai pamwe nemashoko ataurwa navamahiya, munoti vachirumhanza?
Pane vanhu vatatu vamataura vamati inini vakataura napamusoro pokuratidzira mativi mukuru wenyika, mapurisa namasoja. Handifungi kuti pakati pedu tiri tu pane munhu akamirira vanhu ivava kana kuti maisticitions iyawa, saka hatigoni kutaura nezvazvo. Asi chiripo ndechekuti vanhu ndo vari kuratidzira, ndo zvatiri kuona. Chepiri, vamwe vanoti mapurisa ari kurova vanhu. Asi tikada kutarisa iko zvino, handifungi dziri kuti vamahiyavo neni tinobvumirana kuti wevhi kana uwandu hwaitika mazuvano zvokuratidzira iko zvinombobva nokupi. Kana tiri vanhu vanoda runyararo munyika, tinofanira kuongorora kuti zvinhu izvi zvinobva nokupi uyezve zvinoda kuzosvika papi. Tine nyika dzimwe dzakatyorwa mutemo navanhu ivava vanga vachiratidzira, asi mukati mavo muchinge mune nyanya. Ndofunga mutemo wedu unobvumira izvo kuti no, vanhu ngavaratidzire. Asi kana vanhu vachiratidzira, maorganizations avo o zvikwatakwata zvavo izvozvo zvinge zvinozikamwa kuti vakuru vavo ndivanani, so that kana pakava namatambudziko anoitika mukuratidzira ikoko, then the responsible authority kana kuti vakuru vacho ndo vanenge vazova liable. Motikari dzinoputswa, kutozoziva kuti motikari yaputswa nani, idambudziko iroro. Vanhu vakuvara, vakuvadzwa nanani, hapana anorondedzera.
Vamahiya, sezvataurwa navachirumhanzu, vari kuti pane nzira dzekuti munogona kunyunyira nadzo sezvamaita dzekuburitsa magwaro, munoti?
Kuratidzira kuti pakasiyana. Magwaro anonyorwa, magwaro anonyorwa aya haverengwi, hapana anopindura. Hurumende yedu ihurumende yekuti haiteereri vanhu. Nyange mukanyora magwaro havateereri. Zvinozotuma vanhu kuti vaende mumigwagwa kunoratidzira vakabata maruva nemaplakadzi, inyaya yekuti hurumende yedu yakaoma musoro, haiteereri vanhu, haina hanya kazhinji kacho nekuti vanhu vataura zvakati.
Vachirumhanzu vezanu PF vanongova kuti mangwana kusene vamuka vatopinda mugwagwa varatidzira. Hatisati tamboona mapurisa achirova vanhu kana pachibuda nyaya dzekunzi vashungurudza vanhu. Chii chinenge chichitora nzvimbo?
Ndo zvandataura ndikati handisati ndiri mutauriri wezanu PF, ndingati pavanoratidzira vanenge vasina kuwana mvumo here kana kuti kwete. Maybe regai ndipe mufananidzo maybe wenyika yakaita seSouth Africa. KuSouth Africa vanoti kana vanhu vachimacha, kune vavanoti mamarshals, vachinyatso kukontrola chinhu vanhu vavo. Saka zviri nyore kuziva kuti uyu munhu akuita musikanzwa uyu haasati ari umwe wedu. But now situation yedu yeZimbabwe ndoyokuti kuti unyatso kuziva kuti munhu ari kumacha uyu ane semu chinangwa here kana kuti haana, ndo pane dambudziko.
Nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu. Manzwa kubva kumukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Roundtable na8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa munyika nemasangano akasiyana-siyana pamwe nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Veta Jamuka neve National Vendors Union Zimbabwe varatidzira zvakare muHarare asi vamwe vavo varohwa zvakaipisisa nemapurisa. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu amai Priska Mpfumira vanoti hapana munhu anofanira kubhadhariswa mari yekutakurwa kwechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ese mazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina ndimi yake Mwakalele.
Thank you, Jonga Kandemiri, and good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, August 18th, 2016. As always, we would like to thank you for joining us this evening live from Washington. I'm Demiake Mwakalielie. Here are our top stories this evening. Members of Tajamuka stage peaceful demonstrations at UNICEF's offices in Harare.
As I speak, Linda Msalira is in illegal political detention at the Chikurubi maximum prison. And the UNICEF has never said anything about that. As I speak, Itai Dzamara is nowhere to be found. But UNICEF has never said anything about that.
Police disperse vendors at a Harare police station protesting against alleged state security brutality.
The police are actually showing the highest level of disrespect to the President of the Republic of Zimbabwe.
And Pastor Evans Mawarire of hashtag This Flag says he started his movement to push for the realization of Zimbabwe's liberation goals.
My grandfather went to war against colonialism, and so did my father as a young man. And those two men did not see what they fought for. They gave birth to me, and I haven't seen what they fought for.
These stories and so much more coming up. Stay tuned. Tajamuka Sesijikele campaign today held a meeting with UNICEF officials in Harare following claims by the United Nations agency that it is illegal to use children in political protests. The family of abducted political activist Itai Dzamara recently featured children at an African Unity Square who handed flowers and cakes to the police. This happened during a public demonstration to mark 17 months of the disappearance of Dzamara, who started Occupy Africa Unity Square, which wants President Robert Mugabe to step down for allegedly failing to properly run the country. Our correspondent Patricia Mudadigwa reports from the capital.
Several members of the organization danced and sang outside UNICEF offices in Harare, denouncing the organization for attacking the Dzamara family for using children at Africa Unity Square last week. UNICEF warned the family and activists, saying, "Children are protected by various international and local statutes from participating in public protests." It quoted Article 15 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, which relates to freedom of association. Article 15 stipulates in part that children have the right to meet together and to join groups and organizations. This section is silent on the participation of children in public protests. However, some provisions of Section 81 of the Zimbabwe Constitution states that every child has the right not to be recruited into militia force or take part in armed conflict or hostilities. It further states that every child has the right not to be compelled to take part in any political activity. But Tajamuka Sesijikele campaign stressed during their protest today that UNICEF should have expressed these sentiments every time President Robert Mugabe used children in his rallies. Speaking outside UNICEF offices, Tajamuka Sesijikele spokesperson Promise Mukwananzi accused the UN agents of seeking to pacify the sitting government at the expense of the children it claimed to be representing.
As I speak, Linda Msalira is in illegal political detention at the Chikurubi maximum prison, and the UNICEF has never said anything about that. As I speak, Itai Dzamara is nowhere to be found, but UNICEF has never said anything about that. We don't expect the international community to behave in that way, and we don't expect employees of UNICEF to use their positions within the organization to push political agendas, to push partisan agendas.
Silvanos Mujova, a member of the political campaign group, told Studio 7 that they want a retraction of the UNICEF statement.
We expected them to retract the statement, first of all, and then after that retraction, they issue an apology to Itai Dzamara's family directly to say those kids were demanding the return of their father, not that they were being political. No.
Fortune Nyoni, another activist, concurred, adding that Itai Dzamara's children were at the demonstration seeking answers from the ZANU-PF government on the whereabouts of their father. Mokwananze and three other members of Tajamuka Sesijikile campaign met with UNICEF representatives. Mokwananze claimed that UNICEF has agreed to have a relook at the statement and address the concerns of the campaign group.
She agreed that within a week, she's going to consult within the United Nations and make a review on the statement which they made and make a public statement clarifying the position of UNICEF.
UNICEF Chief of Communications Victor Chinyama confirmed that they held a meeting with Tajamuka Sesijikile campaign but declined to disclose what was discussed. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Patricia Modadigwa.
For perspective on the role of the use of children in public protests, we have an in-studio guest with us, Tariro Tandi, a human rights lawyer and a 2016 Mandela Washington alumni. Welcome to the show, Ms. Tandi.
Thank you for having me, Ndimi.
So you just heard the report, and obviously that is right up your alley in terms of the use of children and, of course, human rights issues. What do you make of the UNICEF claims that the children here were unlawfully used?
Being honest, I think even as lawyers amongst ourselves, we're not in agreement. And one of the things is that what is it that you define as exposing children to a political, you know, rally where they can possibly be hurt, and also just being there and participating in a process where they want to know where their father is, and they have to understand. Imagine when you remove the children from understanding where their father is, because when they participate in those processes, then they can have an understanding of what really happened to their father. But if they're at home, they will never understand, which is something that I think most of us, even as lawyers, are battling with, that there is need for a balance. Even as UNICEF is bringing out a statement talking about the presence of children in these participating in these processes, there's also the other bit that also says why was UNICEF silent when it realized Linda was incarcerated and has five children who right now do not have anyone who's taking care of them. We also have Itai Dzamara who disappeared and he has children who right now do not have anyone who is taking care of them. So I think most of us are battling with that balance, and it becomes problematic because some of us feel that there was nothing wrong, because when you look at the things that are problematic is probably having the children themselves participate. If people are throwing stones, if people are chanting slogans and so forth. But in this instance, these children just handed out flowers and cakes.
But now what about the possibility that, and I want to believe that UNICEF, of course, UNICEF is the body that protects children. And obviously there's some concern that they have here. And of course, I guess there's a need to separate between emotions and legality.
Exactly.
So is there any, I mean, what do you read into what the real issue is here? And of course, they also make reference to the fact that, well, President Mugabe has been allowed to use children at rallies. So what do you think UNICEF is trying to say, really?
I think, understandably so, Ndimi, as an organization, as an institution that protects children's rights, when it came to their attention, depending on how it also got to them, their interest is probably to protect those children and ensure that they are safe, which, like I said in the beginning, needs to be balanced with this aspect of these children also having the right for them to know and participate in processes where they can have a clearer understanding of what happened to their parents or the processes that the nation nation or the country is engaging in a bid to ensure that either their father or their mother returns. Mm-hmm. So I think it's a bit, you know, it's problematic, and we'll always have divergent views. Even as lawyers, we can never have the same perspective to this issue. But I think, you know, what we're also calling for is that balance to say, you know, in as much as, yes, we need to protect our children, ensure that they are safe in these spaces, what is it that we are also doing as a nation, as a country, in terms of ensuring that these children are actually having someone providing for them, mm-hmm. and also not being deprived of their mother and their father's care.
So what do you think Zimbabwe and UNICEF will do to try to resolve this particular issue?
I think now it's a bit problematic because also I think if you really look at it, Ndimi, there is a lot of politics in play. And since they've issued a statement and there are all these rallies, they're actually, I think, the reason why even the communications person did not want to disclose the details of the meeting is because it's very political. As an institution, if they are to withdraw their statement, what is it that it will mean?
Right.
It will probably mean that they are in they are together or in partnership or in agreement with what Tajamuka is doing.
Okay.
And so that will also put them in a very awkward situation with the government.
So it's politics.
It's very political.
Well, thank you so much for joining us, and thank you for your insights on that. That was Tariro Tandi, a human rights lawyer and 2016 Mandela Washington alumni, speaking with us here in our studios and heading off back to Zimbabwe soon. Have a safe trip.
Thank you, Ndimi.
Police in Zimbabwe today severely beat up prominent activist Sten Zorwadzwa, who led some street traders in staging a protest at the Harare Central Police Station to express their dismay over alleged police brutality. Thomas Chiripasi was there and filed this report.
Zorwadza, who is the board chairperson of the National Vendors Union of Zimbabwe, or NAVUZ, arrived at the Harare Central Police Station together with another activist, Patson Zamara, while holding flowers that they attempted to distribute to police officers who had already mounted a barricade. Some police officers approached Zorwadza, who tried to explain that their demonstration was going to be peaceful, but in no time, some baton-wielding officers came out of the station in full speed and assaulted Zorwadza. Hilda had earlier told reporters that their demonstration was meant to send a message to the police that they were supposed to protect citizens and not to victimize them when they are demonstrating against problems they are facing.
For the first time in the history of Zimbabwe, we have decided to take head-on Mapurisa right by their doorstep, right by their gate. Our campaign is a campaign to promote peace in Zimbabwe, to promote peace in a militarized state.
He said police were violating the constitution whenever they violently dispersed peaceful protesters.
The police are actually showing the highest level of disrespect to the president of the Republic of Zimbabwe.
Zamara weighed in, saying police were violating citizens' right to freedoms of assembly and expression.
We do not want war in this nation. Of course, we know whatever they are doing, whatever they've done, they've been trying to push us to a point where we say we are in a war situation. But we do not want that. We want peace, we want love, we want a Zimbabwe where we are able to express ourselves and still live peacefully after expressing ourselves.
After assaulting Zorwadza, the cops went on to beat up people who were at the charge office bus terminus, and in the process, an elderly woman was injured on her head while another unidentified woman was arrested. It could not be established how many people were part of the planned protest, as most activists were among people who were boarding commuter omnibuses at the terminus. Police spokesperson, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, told Studio 7 that she was unable to comment on what happened at Harare Central Station, claiming that she was yet to be briefed about the incident. President Mugabe told the nation recently his government would not allow any form of protest. This despite constitutional provisions allowing peaceful demonstrations. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
At the same time, members of Women of Zimbabwe Arise, or WOZA, staged a peaceful march in Bulawayo, demanding that government scrap levies in public schools with effect from next term, which starts in the first week of next month. Our correspondent Taura Eshaba has more.
WOZA director Jenny Williams told Studio 7 that her organization has since 2006 been campaigning for free primary education and wants government to scrap levies charged in public schools, removing the burden from hard-pressed Zimbabweans. Williams castigated government for having misplaced priorities and said the state must ensure that 20% of the national budget goes towards education, as outlined in the Dakar Declaration of 2000, which Zimbabwe has ratified.
Government must take back from parents the responsibility of paying and educating children. We have cried, we have marched, we have sat in, we have died in. They continue to ignore us. They passed it in the new constitution. We gave them time. They continued to ignore and put more money to bats and sticks.
The demonstrators sang and marched through the central business district to Mhlahlandla government complex, where they wanted to deliver a petition to resident minister Eunice Sandimoyo, but were stopped from doing so by police, who blocked the entrance to the offices. Reverend Useni Swanda of the Zimbabwe Institute for Social Transformation, who also joined the march, said he supports WOZA's calls and reiterated that it is government's responsibility to ensure that citizens get quality education by training and paying teachers well.
We need this government to supply quality education to the people of Zimbabwe. As citizens, we are saying the constitution gives us a right to quality education for everyone. So we're demanding that from government.
Zimbabwe's education system, once the envy of the world, is crumbled amid the ongoing economic crisis, compelling parents at one point to fund even salaries of teachers through levies. Local education officials declined to comment. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
You're listening to Studio 7 coming to you live from the Voice of America right here in Washington. Coming up, a closer look at peaceful demonstrations and alleged police brutality in Zimbabwe.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metom Wave and on the 4930 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
But first, a look at regional and international news. A haunting photograph of a bloodied young boy injured in a devastating airstrike in the Syrian city of Aleppo has captured the attention of people around the world as it circulates through traditional and social media channels. Syrian opposition activists released a photo of a boy looking stunned and exhausted as he sat in an orange chair of an ambulance with his face covered with blood and dust. And people in the southern U.S. state of Louisiana are assessing their losses after a historic flood in the past few days killed at least 11 people and damaged or destroyed more than 40,000 homes. Zimbabweans have been, of late, staging peaceful protests in the country, a move which has resulted in President Mugabe, Army Commander General Constantine Chiwenga, and some state officials warning them that the government will take stern measures against public protesters. Since July 6th, when Zimbabweans staged a massive stay away, the police have been descending heavily over protesters, mostly demanding the resignation of President Mugabe and an address to social and economic problems bedeviling the country. Protesters say their public action is guaranteed by the Zimbabwean constitution, while the government claims that such moves are designed to denigrate the person of the president and dent the image of the country, which is failing to attract meaningful foreign direct investment. Why is the government not keen to see people protesting in the streets? For perspective, Studio 7's Gibbs Dube reached out to Rashid Mahia of Heal Zimbabwe Campaign and Gadzira Chirumanzu, a ZANU-PF activist. Mahia says protesters should not be brutalized by the police.
The role of the police is to provide security for citizens and not to injure citizens who are actually enjoying their democratic rights, express themselves against whatever issues that they are fighting against. So we think it is that serious because it's the role of the state, particularly the police, to ensure that citizens are safe and secure and not to harm them.
Mr. Chirumanzu, it seems as if the police are actually clamping down heavily on, protesters. And we still remember the president warned, protesters against staging some of these kind of peaceful marches. So what is your reaction to what Mr. Mahia is saying?
Well, the constitution of Zimbabwe allows the individuals or groups to demonstrate. But, what is shocking, even the responsible authority that is in terms of security, the mushrooming of so many organizations that want to protest in the streets. And you now wonder where all these organizations are coming from and who is, pushing this agenda of protesting and who is financing all these people all the way from their residential places into the combis or buses or whatever it is to come and demonstrate in Harare. So at the end of the day, behind the scenes, you could see that there is, a hidden hand trying to push a certain agenda, which at the present moment is not very clear. You will find out that, most people who are running their own, private businesses, they are being disturbed by the so-called demonstration. It's almost like day in, day out, and we have these demonstrations. And the people are disturbed in their movement, people are injured, and the same applies with the police. So at the end of the day, you could quickly say, there is now war between the security forces and these people who are coming up with so many agendas to demonstrate. And if you try to find out exactly what they are really demonstrating,
war between the police and the people,
you will find that there are so many channels of venting their anger through approaching the relevant authorities and also through the court. But at the end of the day, this is not what is taking place.
Yes, let's go to Mr. Mahia. Mr. Mahia, I think you are hearing Mr. Chirumanzu very clearly here. And he talks about a hidden hand. Are you Western-sponsored when you are actually conducting these protests?
The hidden hand is very visible. It's a very visible hidden hand. People are angry. The young people are unemployed. The hand is clear. The people of Zimbabwe have no opportunities. The people of Zimbabwe have lost any opportunities to fend for their families. It is a very clear hand. You cannot look for any other reason other than the fact that people are expressing themselves because of democratic rights, because they don't have any other option. And the only hidden hand that we can talk about is they are yearning for freedom, they are yearning for opportunities in their country. Anyone who talks about any other hidden hand does not live in Zimbabwe. If you live in Zimbabwe, you know that the difficulties that people are facing are forcing them to go to town to march and express themselves.
So, Mr. Chirumanzu, it is clear that Zimbabwe has got some problems. There are no jobs. That's very true, factually. There are few jobs that are there. And then when you talk about the economy, it's just tanking. So what Mr. Mahia is saying may be 100% true. What is your reaction to that?
At the end of the day, we know if anyone wants to remove the ruling government or the ruling party, there are ways of doing it in a legal manner. Right. For example, I don't see the space for people to go or to assemble, like what Comrade Mahia is saying, taking into the consideration the economy. Where are the councillors, for instance? This is the first port of call. And then from there, you have the MPs because they're representing you. So are we seeing the councillors, they fail, the MPs, they fail? Now, at the end of the day, this is why I am saying there is certainly a hidden agenda of which at the present moment I myself cannot pinpoint who is behind all these things. Because it does not make any sense for thousands of people to be organized and be transported to town. Take into consideration that one does not have a sense to move into this. So at the end of the day, you find that this is a well-organized thing of which I wanted to assume that the relevant authorities, like people in the security sector, will know all the details. And I'm sure they are in a position to deal with it.
Right. So can we have your last word, Mr. Mahia?
We want a peaceful Zimbabwe. And citizens only remain peaceful and off the streets when they are in industries and working and they have opportunities. What's taking the youth of Zimbabwe and the ordinary people of Zimbabwe to the streets is because they are desperate. They want to express themselves to the government. And they are doing that legally because the constitution provides so. So the police should not be brutal. The police should make sure that they handle these cases with the concern for the rights of the citizens, because they are expressing their rights legally as is provided for in the constitution.
That was Rashid Mahia of Heal Zimbabwe Campaign. You also heard from Gadzira Chirimanzu, a ZANU-PF activist. Both spoke with Studio 7's Gibbs Dube. Hashtag This Flag founder Pastor Evan Mawarire, who spoke at the Atlantic Council in Washington yesterday and also here on Studio 7 Live Talk, says he wants to see Zimbabweans realize the dreams of independence. VOA's Joe De Capua has more.
Before last April, few people had heard of Reverend Mawarire, but then he made a video draped in the Zimbabwean flag. He criticized corruption and a failing economy. That began the At This Flag movement and led to subsequent protests, strikes, and stayaways. The Zimbabwean government did not take the movement seriously at first, then it did. Mawarire was detained on July 12th and accused of inciting violence, a charge later increased to subversion. However, amid mass protests, charges were withdrawn the following day. Speaking at the Atlantic Council, draped in his flag, he said his life has changed dramatically.
If you had told me 3 months ago that I would have to run from home overnight, if you told me that my family would be accosted in the middle of the night at home, if you told me that my kids would be watched at a school as my wife picked them up, I really would have asked that you have a medical checkup of some sort, because there was no way that I could ever have planned what has happened.
He said it has felt like a crime to feel like Zimbabwe could be better.
I believe that we're standing at the cusp of the opportunity that allows us to see this beautiful nation become exactly what it is supposed to be.
Mawarire said generations of Zimbabweans have not reaped any benefits of independence.
My grandfather went to war against colonialism, and so did my father as a young man. And those two men did not see what they fought for. They gave birth to me, and I haven't seen what they fought for. My children, my 5-year-old and my 3-year-old, have to see the kind of Zimbabwe that my forefathers believed in when they went to liberate our country.
The pastor said the Bible teaches to care for the poor, many of whom sleep on the streets, including a street named after President Mugabe.
Hordes of vendors, of old senior citizens, old women, sleep in that street, not because she doesn't have a home, but she couldn't make 25 cents. She couldn't make 50 cents on her 5-6 tomatoes to be able to go home and come back the next day. So they sleep in Robert Mugabe Street.
Mawarire said Zimbabweans must be at the forefront of change. He added they cannot expect foreign powers, the African Union, or the Southern African Development Community to do it for them.
The reason why I sat there and recorded that video is because I looked at a small flag that sits on the desk in my little office in Harare. But it also dawned on me in that very same moment of frustration as I lamented the fact that my country seemed to have stood in the way of my dreams. It dawned on me that I'm the one that's responsible.
Mawarire's leaving Zimbabwe has upset some who say he has abandoned the movement or that he has refused to accept his role as a leader after calling for protests. A Zimbabwe Herald newspaper article has called him a fraudster who collected money from gullible believers in the United Kingdom through his church, only to evade tax. The Zimbabwe government has said he's supported by Western powers. It's not clear when he might return home, especially, he said, after President Mugabe stated he should leave. Joe DiCapua, VOA News, Washington.
Very briefly on an update in the Olympic Games in Brazil. Brazilian police sources say U.S. Olympic swimmer Ryan Lochte and three teammates fabricated a story about being robbed at gunpoint and in fact had damaged a gas station in Rio. Two members of the U.S. swim team were stopped and detained at the Rio de Janeiro International Airport as they tried to travel home yesterday, the U.S. Olympic Committee confirmed. Still in the Olympics, Jamaican runner Usain Bolt is back in action today to defend his unofficial title of fastest man alive as he competes in the 200-meter sprint. Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m., where today's hosts of the Women's Roundtable, Marvelous Mthlanga Nyahuye and Praxedes Jeremiah, will be talking with listeners and experts about the impact of peaceful demonstrations in Zimbabwe, as one of the prominent protesters, Linda Masarira, is still locked up taking part in the July protests. What are your views on these issues? Please call and join the conversation on 001-202-619-2077. And also you can join the conversation on Facebook, which will be streaming live. And that's our show from us this evening. Thank you very much for joining us. Please stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntungamile Nkomo. I'm Dimiake Mokalielie here in Washington, wishing you a very, very good night.
Siyabonga ndimi lichona njani mthokazo muhle siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngoNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Kuchaywa inkokheli yabaphila ngokuthengisa esitaladeni itshengisela eHarare isipha amapholisa amaluba njengendlela yokutshengisa ukuthula lothando.
Sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of.
Kobulawayo inhlanganiso yeWoza itshengisele layo isithi imali ebhadalwa esikolo yiyo esetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapholisa ukutshaya abantu betshengisela.
For the past 25 years, the same school has been in Mahara primary education.
Owasungula umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika uthi uzadinga ubuphepheli ngoba impilo yakhe lemuli yakhe isengozini ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare batshengisele namuhla bekhonona ngocuku lwamapholisa. Lokhu kwenzakale amapholisa enyakazela emasangweni enkamba yeHarare Central Police Station, lapho amalunga enhlanganiso yeNational Vendors Union Zimbabwe INAVUZ ebezotshengisela khona phansi komkhankaso othiwa hashtag this flower protest. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo kunye nabazali namhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi
amapholisa abesedlula ikhulu aze ngemoto ezimbalwa ogoqela ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uzulu ngamanzi ababayo. Babhaxabulwe kabuhlungu abazetshengisela ababalisa umgcini sihlalo wenhlanganiso yeNAVUZ uStan Zorwata kanye loPatterson Zamara ngesikhathi befika ukuzatshengisela bephethe amaluba. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, uZorwata loZamara bangena umhlangano lentathela izindaba bezazisa ngenjongo yalokhu kutshengisela besithi kuyikubonisa uthando kwabasesipholiseni. emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini enavuz umgcini sihlalo wale nhlanganiso umnumzana Zorwata uveze ukuba asikho isizathu sokudinga incwadi evela emapholiseni ngoba kulilungelo labo lokwenze lokho phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Amaluba kade bezama ukunikeza amapholisa bebesithi yisibonelo sokutshengisela ukuthula lothando kuye wonke umuntu okubalisa lamapholisa. Omunye obone lokhu kusenzakala obecatshe lapho kugadelwa khona imichova e-charge office umnumzana Thamsanqa Jamela uthi ukhathazekile ngokwenza kwamapholisa.
Yiwo esiwakhalelayo thina njengentanga leyi esikiyo kumbe singathi ngama-general citizens izizalwane zeZimbabwe. Sikhalela inkululeko in terms of ama-freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of. Yiwo amalungelo esiwakhalelayo esingelawo eZimbabwe. Bese sithi sikhululeke ngapi? Uyakhumbula ubaba uNkomo wakhuluma wathi ke isifundo lesi sibuye kimi sengikhulile ukuthi ilizwe lingakhululeka kodwa abantu izizalwane zakulelo lizwe zibandezele.
Ujamela ukhuthaza uhulumende ukuba abozilalela izikhalazo zikaZulu hathi ukuqinisa ikhanda eqhubeka ehlukumeza abantu banye athi uyabakhokhela.
Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni, hayi akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Abantu abalandaba noma bengazi babuswe ngusibani banyana osuka ngapi, asina msebenzi lakho thina. Into esifunayo njengabazalwane beZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, ikuthi kube lamalungelo, kungaze kwaba le-selective application of the law.
Akusahambanga njengendlela kade kuqoqwe ngayo lokhu kutshengisela, njengoba abekade kumele baphatheke behle besabela khatshana ngemva kokutshaywa kwenkokheli yabo kulo yedwa owesifazane obotshiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iwoza itshengisele ngokungena esitaladeni namuhla yaya emahofisini kahulumende emhlahlandlela kobulawayo. Ilezikhalazo ezigoqela ezemfundo iyakhuthaza njalo uZulu ukuthi yekele ukubhadala imali yama-school fees ngoba isetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapholisa ukuhlukuluza uZulu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abasakhulayo kunye nabazali lamhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi kusukela kuthemu ezayo abayikuhlawula ilevi ngoba uhulumende wavuma ukuba abafundi bazofunda kungelambadalo. Omunye wabafundi uNontokozo Siwela ukhulume esemhlahlandlela ngomthetho wamazwe omhlaba wezemfundo owasayinwa nguhulumende weZimbabwe ethi awulandelwe.
Lapha lamhlanje sizokwethulela uhulumende umlando wakhe awusayinayo for the past 25 years esithembisa ukuthi uzasifundisa mahhala ku-primary education asiye
ubuhle benkosi Chumalaye. Usekele amazwi kaSiwela ethi uhulumende usethethe umlando wokubafundisa kungelanhlawulo wawuphanyeka ebazalini. Umfundisi uUsen Sibanda laye ophatheke ekutshengiseleni kwalamhlanje ukuthaze uhulumende ukuba alalele uZulu njalo kungehlula baya kuyatshengisela esigodlweni emzini wakhe.
Lapha silanda ukuthi uhulumende kumele aqalise ukulalela abantu beZimbabwe ukuthi sifuna ukuthi abantu bethu bafunde, sifuna ukuthi sithole izibhedlela ezirayithi, ukhulumende nxa engafuna ukusilalela sizathatha izikhalo zethu sizilethe phambi komsamo phambi kwakhe and ubaba umgqabi kumele abe kwazi ukuthi abantu sebedinile nxa engasoze asilalele lokho okwenziwayo kathesi kuzayenziwe egweru kuyayenziwe eharare sizagcina sikwenza phambi kwakhe estate house
unkosikazi magodonga mahlangu ilunga lehoza uchaze kabanzi ngemithetho eyasayinwa nguhulumende kwezemfundo kodwa angayilandeliyo wathi lokhu yikwephula amalungelo abafundi Amapholisa aqabuke abatshengiselayo sebesemahofisini emhlahlandlela bazama ukwethusela kodwa unkosikazi Mahlangu wabatshela ukuba kabesabi njalo useza babophisa ngoba usebazi ngoba bafole okusemthethweni njalo lesisekelo sombuso siyabavumela ukutshengisela amapholisa azame ukufuqa kodwa abatshengiselayo bayala belokhe bemindawonye abehoza bakhulume labatshengiselayo baze baqeda abakufunayo amapholisa asala engelankani sebehaladwa ngumkhokheli wabo ebadobhisa amabhakane lamaphepha athiwe ngabatshengiselayo abehoza banqume ukuba makungabi lomzali ohlawula imali yesikolo mhla zivulwa uhulumende aze enze umhlangano labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo bacele njalo ukuba uhulumende athuthukise imali yebhajethi yezikolo kanye lokuthuthukisa ezemfundo ezweni unkosikazi Jenny Williams nguye ophe abalindayo amasango emhlahlandlela iphepha lalokho abafuna kwenziwe nguhulumende ngemva kokuba sebevale amasango ukuba bangene bayebona usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo uSandi Moyo ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
kwezemabhandleni inamuhla sikhangela indubo ezikhona ezikolo zemabhandleni ezisuke ziphazamise abantwana besikolo bengabe besaphumelela ngendlela eyiyo Sixoxa lo mnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga sanibona balaleli.
Okwakuqala siyazi liphakathi kokutshengisela njengababalisi bemakhaya lisuke eMashonaland East ngomvulo njalo liphakathi kohambo lithi lizatshengisela lize liyefika eHarare likala ngokunenginengi okuhluphayo ezikolo zemakhaya. Selingaphi kathesi?
Ye, kathesi sesihambe ke amakhilomitha afika wona amachumi ke amani sibhekise khona ke ekugodleni saseHarare njengathina njengabameli bamatisha sihlengiseka ke ngisimo ke esingamanga kuhle ke kulaba abafundisa ke kwezindaweni zemaphandleni.
Sizwa kuthiwa lihlangana lokuhlukuluzwa okukhulu khona ngapho ngabacuphi bakahulumende ama-CIO. Ungasichazisela indubo elihlangana lazo?
Ngenxa yokutshengisela kwethu sihlale ke singathi thina ke imizuzwana eminingi ke lapho ke esikhethwe khona ke yona kuthiwa inakiwa ke business center ngamadoda ke abala ade ke beyisikhombisa abahambela besiyatibuza ukubana linaliyenza ngokwani njalo ke bebebise ke nalaba ontanga abatsha ke abavele ebandleni elibusayo lona elezamupiyef lapho abafike khona bahlukumeza kakhulu ke mayelana ke lokutshengisela kwethu kuba naye kuyini esikufunayo njalo futhi sijongene
Akusichazisele ngomumo wezikolo zemakhaya siziba nxa sikhangela ikakhulu izakhiwo zokufundela lokutholakala kwengwalo zokubala.
Abantwana bonke befunda ke indawo ezingela ke ma-infrastructure, abanye bafundela ngaphansi kwezihlahla, njalo futhi ke abala mabhuku obhalela, ababalisi banjani bafundisa abantwana bemile ke kungela ke imiduli yokubhalela, njalo abantwana bebhalela phezu kwe sasha. Uzakhangela ukubana ke abathi teacher ratio le iy'ndaweni ezinjalo igcina siba phansi ngenxa yokuthi-ke indawo yakhona inzima, amagetsi vele asona nto, abantu abasayifisa ngoba bekwazi ukuthi ikhatshana-ke iyinto abantu abasemaphuphweni ukuze kutholakala amagetsi-ke emaphandleni esikolo.
Ngike ngezwa abanye abazali bekhuluma ngokuqoqa imali yokuthenga amachoko efilabhusi. Ayasilela lawa machoko.
Ababalisi bazama kakhulu emaphandleni, lathi nje inhlanganiso besiyenza-ke umhlelo zokuhamba-ke siyenzisa-ke ukuthi abafana bedlala ibhola ukuze laba-ke abanqoba sibanike amachoko lamabhuku. Kodwa uzananzelela ukubana isimo ngenxa yokukhula-ke kwezindawo lezi izinto ezitholakala zisuka zinganeli, kube lihlupho kakhulu ngoba ungakhangela-ke ebesikhona-ke ngale nyanga ezidlule-ke emathebelele emnothi-ke endaweni-ke yasesomvuku, lapho-ke ebesisiya emdlalweni zabona ukubana sithile, kodwa-ke asifinyeleli noma abazali labo bezama lapho nje inhlanganiso sizama kunzima ukubana sikwazi ukubana ezikhona ziyezela lezi ndawo ezigoqele somvuku-ke zonke lezi.
Inswelo zonke lezo okhuluma ngazo ungathi ziphazamisa njani abantwana besikolo?
Umntwana usuka angasayenzi kuhle-ke njengokukhangelelwa kwakhe, singathi thina i-intanethi yakhe-ke intelligence isuka ingafiki-ke ehlangothini olufanele lufike ngenxa yokuthi yena-ke etshona efunda lapho awungela khona ama-resources.
Hayi, isiyabonga mnumzana Siziba, isikhathi sesesidliwe ngumangoye. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kamibonele.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemakhaya, iRural Teachers Union of Zimbabwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku-909 meter wave, laku-shortwave 4930, 6065, laku-15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Wasungula umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika okwamanje uthi kasoze aphenduke ekhaya ngemva kokwethuselwa ngumongameli Robert Mugabe. UMawarire uthi uzadinga ubuphephelo kwesikhatshana esadingisisa ukuthi athathe liphi inyathelo. UMongameli Mugabe sekhulume kakubi ngoMawarire esithi kayehlala phesheya ngoba engafunakali elizweni. Live Talk namhla sikhangela ukutshengisela osokubhahile elizweni, abantu bekhonona ngendubo zelizwe ezitshiyeneyo, amapholisa lawo evimba lokho kutshengisela ngocuku. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezi vela kwa manyamazwe nga mafichane. Abacisha umlilo eCalifornia khonapha eMelika bathi umlilo osusabalele idolobho leli usuchise izindlu ezimbalwa. Impi yabalwa becacha abe Boko Haram kwele Nigeria isile minyaka eyisithupha isishiye isigaba seningizimu yakwele Nigeria ilendlala enkulu. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Usibalukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangochka uthi uzulu kasoze abanjwe ngamandla ukusebenzisa imali ezasungulwa kusikhashana esilandelayo eyama-bond notes. UMangocha utshele umhlangano we-Confederation of Zimbabwe Retailers ukuthi ukusungulwa kwemali le kujonge ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba abamabhizimusi kuyibo abazayisebenzisa kakhulu. Sokuyimvama ukuzwa ngokutshengisela eZimbabwe kulezi nsuku uzulu ekhonona ngombuso weZANU-PF osokuze kuchithekele la kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe afana leMelika, oBrithani, Canada lamanye. Izolo lanamhla abantu babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa eHarare betshengisela bekhonona ngodaba lwemali yama-bond notes kanye locuku lwamapholisa. Kulokutshengisela okwenziwa ndawana yonke ngabasakhulayo bekhala ngokuthi ngabayibona imisebenzi abayithenjiswa yiZANU-PF kukhetho luka-2013. Abanye abafana labe hashtag this flag labe tajamuka sesijikile ngabathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esikhundleni ngoba sehlulekile. Umbuzo okhona ngothi kambe ukutshengisela lokho kuba lezithelo na? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela abalwela ilungelo loluntu abathi uNkosazana Makoto Ngamahlangu owewoza lo Nkosazana Sletemba Mathe. Umqalisi ziba nguNkosazana Mathe.
Mina ama demonstrations lawa ngibona engani they are really putting pressure ku government ukuthi a responded to ama needs abantu laloba nje khathi sengakatshengiseli isifiso sokuthi agcwalise izifiso zabantu lezithembiso azenzayo ngesikhathi sokhetho luka-2013. Singakhangela namuhla bembonaka kuthiwa amapholisa e-Bed Bridge ngale atshintshwa ngendaba ye-corruption. Kodwa ngelinye ilihlo bengikhangelisana ukuthi amapholisa ayehluleka ukumisa ama-demonstrations ayekhona ngoJulayi laphana. So yi-pressure yona leyo yisayini yokuthi i-government is bending to i-pressure yama-demonstrations ayenziwayo yona lawo. Laloba nje wona engani a-concentrated kakhulu e-Harare. Kodwa kuyakhanya ukuthi hayi iphinchi bayayizwa kakhulu.
Wena Mahlangu, kunhlanganiso yenu yehoza. Beloke litshengisela isikhathi eside. Libona ngani kuba lobubelo na? Bayezwa yini ukutshengisela kwenu?
Bayezwa sibili ukutshengisela kwethu lanxa nje kunokho okuthiwa ngoSethemba ukuthi khona baphuza ukugcwalisela, baphuza ukwenza kodwa siyakunolithi lapha umfutho bawufilile selipressure bayizile ngani ngoba ngananzile izinto ezinjengesikhala ngazo. Uyathola ukuthi lanxa bengakhulumanga ukuthi sesenza so uyathola ukuthi sekunokuzithiba mbijani singananzela kakhulukazi singakhala ngoJulayi laphana kuze kutshengiselwe ngo-Stairway. Sasikhonona kakhulukazi ngokuthi abamthova bayathathelwa izimali ama-roadblock asenganeno kathesi aseyehlile. Singakhangela futhi ngokuthi obulawayo satshengisela sithatha funa ama-prepaid meters ikhansili yakobulawayo yahla yakumisa. So kunye kuyazwakala wabone ngezenzo ukuthi hhayi sokunganeno. Ungananzela njengenhlanganiso yokuza lesitest kasi utshengisela kubo 2004-2005 besichaywa kakhulukazi ngamapholisa. Sekumele ukuthi sihambe siyetshengisela siphele tho kwalo olukhuluma nge police brutality sahamba isathamthoni sahamba isentrali sitargete bona ngawo bathi saba first time
thina abaphandle kwelizwe sibona ngani ukutshengisela kwangalezi nsuku kwenzakala kakhulu ngase Harare abantu bakobulawayo abafuni bona ukutshengisela
mina ngibona ngani ukuthi ukutshengisela kwenzakala khathesi kuningi kakhulu eHarare kubangwa ukuthi izinto eziningi zi-headquartered khona ngale eHarare so ukuthi ukutshengisela kwangkhona kube le mpumela ekhanyayo kuyamele nxa ukuthi sithagethe i-ministry ye-finance kobulawayo ayikho lapha i-HQ ye-finance kuzamele kumatshwe kuyiwe khona ngale lapho kule headquarter yakhona kodwa ngokubona kwami ngabe kuthiwa izinto zi-decentraliziwe ngabe ama-demonstrations lawa lawo ascattered all over the country not ukuthi ebe-concentrated only eHarare khona ngale
kodwa phela singakhangela kule eyenziwe e-Bite Bridge kuqhamuke ingxabangxoza khona ngale ngoba beyalisiwe ukungena lezinto zabo bahle baqalisa ama-demonstrations khona ngale kusinika imicabango ukuthi engxenye abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla
akunjalo ukuthi abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla ngananzela kobulawayo bathatha isikhathi sabantu ukuthi wena babele ishu ukuthi wena udaba lolu siyilo sibe lusenhlizeni zabo ezibafuthelayo kulenye i-demonstration esakaza yenza singabantu bakobulawayo ubandlululo lukamongameli umgabe ekhuluma ngokuthi wona amakhala angakafundanga yikho egcwele i-South Africa ezigange lokho kwahlokomisa abantu ngiphinde ngivumela noSethemba futhi kobani ukuthi wona okunye okwenza kuba nzima yokuthi wona yonke into iseHarare njengalamuhla besifuna ukutshengisela thina siyebona u-Minister of Education kodwa sigcine sesiyabona u-resident minister esithemba ukuthi uyathatha elizwethu alihambise khona ngale
yikho-ke lonke vele liyavumelana ukuthi udubo olukhona lapha yi-devolution
okunye uyabona ukuthi PJ mina ngiphinde ngicabange ngithi isikhathi esiningi into zenziwe eHarare ziphinde zonakalele khona ngale zingakafiki kithi ngaphandle so ngenye indlela ngiyake ngibone ngathi abantu bakobulawayo balokungani abaphatheki kakhulu endabeni zonezo zokutshengisela ngapha kobulawayo ngenxa yokuthi baya besithi anti vele bazenzele imesi yona leyo aphinde bayilungise bodwa
ngibona abanye vele kwezinye inkundla besithi hayi ngezinto izinto zeHarare lezi thina sathi sibulawa lapha ngegugurawundi abantu bonke bazithulela yikho ke kathesi okwenzakalayo kwabayenze khona ngayo
yikho ngisitsho ngisithi bayenza izinto ziyabunjwa khonale zivumelwane kuseHarare kucatshelwe nangithi xa sokukubi futhi kodwa ku-affecta thina sonke nxa labo khona leHarare sebesola sokutshayana sokujamuka sesisithi abajamuke bajayane kulungise kukhona ngale ngoba kulapho kuwonakale khona kulapho ephekwe khona imbuza vele thina singafakwanga phakathi njengoba la ngogugurawundi kwakuthule kuthiwe zwila khathi sabanye bayala ukuthi yayenzakala
unkosazana Silethemba Mahle Mathe ulwela ilungelo loluntu ube lo nkosazana Makoto Ngamahlangu owehoza bebexoxa lo Praxedis Jeremiah owe Studio 7 Namusiza
Valeu!
uloliwe nguzahara ehlabela ke kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukane isikhangele ebezihamba phambili. Kuchaywa abakhokheli benhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni betshengisela eHarare. Njalo kobulawayo inhlanganiso yeWoza layo itshengisele phezu kwembadalo yemfundo. Kwanelokho lamhlanje olibalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.